sachigaro vekomiti inoona nezvekurima iyo iri kuda magwaro aya Justice Mayor waGajena vaudza vatori venhau kuti kunyange hazvo mukuru weadhava Willard Mbona pamwe nasachigaro wekambani yevabezo Nyabadza vakapopotedzana nhengo dzekomiti yavo nezuro nhasi chaiko vaudza kuparamende magwaro ese avari kuda
vaenda ndofunga vakanogara pasi vakadzeya vakaona kuti zvinogona kuvaisa panguva yakaoma parliament ine masimba ekuvasunga kana zvanetsa nekuti vanhu vazhinji vaifunga kuti parliament new constitution ya 2013 yakabvisa provision yekuendesa munhu kujere but yakadzoka provision iyoyo so what it means is ukata pakaitwa macharges conduct of parliament macharges kwaconvictwa parliament inokuendesa kujera
vawaGajena vati vanofara kuti vakuru vakuru veadha vazoita sezvinodiwa mushure mokuona simba redare reparamende
parliament dare rino iri rinoita oversight rotarisa zvinhu zvese zvehurumende and vanofanirwa kutipa mapepers ese avanawo regardless of maclose avanotaura then vabuda muno vakambopopota vanyabadza vakaita noise vakati ndiri kuita kunge headmaster kuita komiti inonge headmaster ndiri kuvasvora isusu sedare tikati hatisi kusorai asi tiri kuti complyai nemaprovisions emastanding orders neconstitution yezimbabwe
vawaGajena vati komiti yavo ichaongorora magwaro aya kuti vaone kuti zvisungo zviri kuitwa nekambani iyi nemamwe makambani zviri kubatsira nyika here kana kuti kwete vati mushure mekuzoya nyaya iyi vachaongorora unhu hwavanyabadza kuti vaone kuti vanokodzera here kuramba vari mubhodhi rekambani yakakosha seada
tapedza nyaya mapepa avo tozotarisa unhu hwavo kuti vanokodzera here kunge vari chairman westrategic parastatal yenyika vanobuda vachisora dare reparamendi
vawaGajena vati komiti yavo inoda kuongorora zvibvumirano zveada negreen fuels track petroleum pamwe nezvimwe zvibvumirano zvese zvayakaita nemakambani ese emuno neekunze kuobvira svondo rapfuura vakuru vakuru veada vange vari kuramba nemagwaro ezvibvumirano izvi vachiti hazvifaniri kuzivikanwa neveruzhinji uye mamwe makambani avakaita navo zvibvumirano izvi anogona kutemerwa zvirango zveupfumi nedzimwe nyika dzekunze kana akazivikanwa kuti anoshanda nehurumende yezimbabwe chisungo cheada negreen fuels kuchipinge chichiri kukonzera mutauro uye vagari veko havasi kufara nechisungo ichi sezvo vari kutorerwa minda yavo mukuru wesangano replatform for youth development iro rinoshandira kuchipinge vaclaris madhuku vaudza studio 7 kuti vanofara chose neongororo yave kuitwa neparamende
ndinongoona sekuti ukama huri pepakati pekambani iyi nevatungamiri hausi kutifadza zviri kuratidza kuti pane zvakawanda zvakavanzika sekuti tiri kushamisika kuti vanyabadza navambona vari kubvunzurudzwa ku portfolio committee yavaGajena yezveminda asi kuita kwavo havasi kupa cooperation zviri kutibudisa pachena kuti ukama nezviri kuitika pane zvakawanda zviri kufamba zvakanaka
ada ikambani yehurumende inoona nezvekurima uye ine mapurazi mumatunhu ese munyika ada inoshandawo nemakambani akawanda emuno neekunze ndakamirira studio 7 muHarare ndini Godwin Mangudla.